Manerakana na kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro ndira 15 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yeAmerica inouya iri paprogramu inonzi PEPFAR iyo yakatarisana nekubatsira maringe nezvinyaya zveutano muZimbabwe yabatsirawo zvizhinji.
America yowedzera mari yekubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano pasi pechirongwa chePEPFAR.
Nhasi tanga tiri pamberi pedare remadhiskoti pamberi pamutongi muzare guriro. Taenderera mberi vasikana vachipa upakazi kuamba navo mhaka.
VaJob Scholar avo vave nemwedzi gumi nemisere vari kuchikurubhi vamiswa zvakare pamberi pedare raMajor Street nhasi. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup iri kutambirwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America inoti ichawedzera mari yezveutano yainopa Zimbabwe gore rino pasi pehomwe yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Chirongwa chePEPFAR chakaparurwa muna 2003 nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge W. Bush. Izvi zvaitirwa senzira yekubatsira kurwisa chirwere cheHIV AIDS pasi rose. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura muhurukuro neStudio 7 muHarare vakamirira America muZimbabwe amai Elaine French vakati nekuda kwekuona kubatsira kwakaita homwe yePEPFAR munyika hurumende yavo ichabatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemasere emadhora ekuAmerica kana kuti $208 million gore rino ra2024.
We've just been told we will have another $208 million for 2024 to support HIV treatment prevention.
Million mugore ra 2024 kubatsira zvirongwa zvekurapa nekudzivirira HIV muZimbabwe yese.
Vakati rubatsiro urwu ruri kupa kuti vari kurarama neHIV and AIDS vararame kwemakore akawanda zvinongoita munhu wese.
1.2 million Zimbabweans are living healthier, longer lives due to US assistance.
Vanhu vanosvika 1.2 million vave kurarama upenyu hune utano uye urefu nekuda kwerubatsiro rwapiwa neAmerica mumakore makumi maviri adarika. America yapa Zimbabwe 1.7 billion kuchengetedza upenyu nekudzivirira HIV.
Mumwe wevave nemakore makumi maviri nerimwe vachirarama neutachiona Reverend Maxwell Kapachao vaudza Studio 7 kuti kuwaniswa mishonga pachena kwabatsira zvikuru vakatiwo vanoshuvira kuti America irambe ichibatsira Zimbabwe.
Rubatsiro zvikuru seratiri kuwana patiri kutarisana nedenda nedambudziko reHIV nekuziya iko zvinezvi kuti zvizhinji hazvitsongoperera pakunwa mishonga yacho kana kuwana mishonga yacho badzi asi pozovawo nezvi zvinozotariswa muropa ravanhu zvakaita semamwe matesi anozotorwa maviral load emaliver function zvinizvozvo zvakatikoshera sevanhu vari kurarama neutachiona.
Izvi zvatsigirwawo naMaangeline Chiwetani vanoshanda neZimbabwe HIV and AIDS Union Community Trust.
Hurumende yeAmerica inouya iri paprogramu inonzi PEPFAR iyo yakatarisana nekubatsira maringe nezvinyaya zveutano muZimbabwe yabatsirawo zvizhinji tinotarisa zvipatara zvizhinji zvavari kushanda vari vachipa support vanotengawo zvakare mishonga kunyanya takatasa nenyaya dzeHIV.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vati vange vari parwendo, vakati titaure nemunyori mubazi ravo Dr. Aspect Maunganidze. Asi Dr. Maunganidze vanga vasati vapindura mubvunzo yedu yatavatumira pataenda pamhepo. Zvirongwa zvepepfa munyika zvinosanganisira kubatsiridza kuti vanhu vaongororwe ropa pachena, kuongororwa chirwere chegomarara remuromo wechibereko icho chinobata vanorarama neutachiona, kunyanya kuongorora utachiona weHIV huri mumurwere kuti une uturu hwakadii kana kuti viral load testing nezvimwewo. Pasi pechirongwa chepepfa kubva muna 2006 kusvika gore rapera, America inoti yabetsera Zimbabwe nemari yekuAmerica inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti $1.7 billion kubatsira Zimbabwe kurwisa HIV and AIDS. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana zviuru vanorarama neHIV muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vaimbova umiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vange vari mudare raMajor Street muHarare nhasi pane imwe mhosva yavari kupomerwa yekuti vakaita vhidhiyo yaipesvedzera vanhu kuti vaite mhirizhonga muna 2020. VaScala neZuro vakasvika mwedzi gumi nemisere vari mujeri kuChikurubhi vachipomerwawo dzimwe mhosva dzakasiyana-siyana dzavari kuramba vachiti hurumende iri kuda kungovashungurudza. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti handi chokwadi kuti hurumende iri kushungurudza vaScala, vachitiwo matare ndiwo anotonga uye hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitwako. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravaScala vaHarrison Komo vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhasi tanga tiri pamberi pedare reMajors Court pamberi pamutongi muzvare Guriro. Taenderera mberi vaScala vachipa ufakazi hwekuramba navo mhaka, vachitaurira dare iro kuti aiwa havana chavakakanganisa pamusoro pomutemo.
Iyi nyaya yei yavari kupomerwa iyi?
Nyaya yanga iri pamisha yakamiswa mberi pedare nhasi ndeyeinonzi nevanhu vazhinji July 30, 2020. Apo vaScala vanonzire vakakanda mumasaisai mashoko pamwe chete neganga radzimu raikonzera kuti vanhu vaite mishonga. So ivo vaendera pamberi pedare vachipa ushapupu kuti aiwa kwete hasi ndakasvika unzai munhu wacho akanga achitora mifananidzo yacho iyoyo pamwe chete nezvanga zviri muganga radzimu. Chechipiri vaScala vataurira dare kuti aiwa vanovashungurudza vanoratidza kuti vanga vasina kuita basa ravo zvine unyanzvi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti nyaya yavanga vakatarisana vari kumapurisa yakasiyana nenyaya yavakazonopirwa pamberi pedare pavakatanga kuvapinda mudare redzimhosva vachikumbira kubhadhara mari yechibatiso. Yozochinja yoita shandi kumini zvakare taakuinda pakutongo kwayo. Maanzwi avanonzi vakataura anga achingosiyaniswa. Saka naizvozvo vanga vachitaridza pamberi pedare kuti aiwa tarisai vanhu ava vanhu vanotsvakisisa nekutsvaka utamugati kuti vandirorere.
Saka nyaya iyi inotarisirwa kuenderera mberi riini?
Nyaya iyi iri kuenderera mberi mangwana.
Chii chamuri kutarisira kuti chinenge chichiitwa mangwana?
Mangwana vemuchuchisi vanova kana vamupiri vemhosva vachange vachipedzisa kuzvinza mupindi yavanayo kuna vaScala vachizama kumisa makomba nemaburi munyaya iri kumira nayo vaScala vachiramba mhosva. Kana vachipira vapedza tinobva tavhara nyaya toziva kuti tamirira mutongo waivo mutongi wemachisikoti totarisira kuti izvi zvichaitika mangwana.
Gweta ravaScala vaHarrison Komo vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura pari parunare muHarare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nasi zvabatana nezvarwa zvemunyika iyi kucherechedza zuva reMartin Luther King Jr. Day, iro rinocherechedzwa gore rega rega muvhuro wechitatu wekutanga kwemwedzi wandira. Nyika yeAmerica inotora nguva iyi kuyeuka mabasa akaitwa naDr. King uye kucherechedzawo zvichiri kuda kuitwa pasi rose munyaya dzine chekuita nekurwira kodzero dzevanhu. Nhasi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanga vari kuPhiladelphia kwavanga vachiita mabasa ekubatsira vanhu kana kuti volunteer work. Muteedzeri wavo amai Kamala Harris vanga vari kuSouth Carolina uko vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachirwira kodzero dzevanhu sezvaiitwa naDr. Martin Luther King. Dr. King vakaita mukurumbira kumakore ekuma 1950 kusvika kuma 1960 nekutungamira kuratidzira murunyararo muAmerica vachinyunyuta nenyaya dzerusarura ganda dzine chekuita nekodzero dzekuvhota, dzidzo nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mufundisi wekereke yeCovenant International Church, Pastor Rebecca Makai, kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kupemberera zuva ranhasi uno Martin Luther King Day. Ndoda kukurudzira vafundisi vese vanonamata kuti izuva ratinotarisa nekuparidza nyaya dzatinoti maracial and ethnic issues, nyaya dzinobata zverudzi, magarirwo emunyika. Kana muri muKristu, inyaya inoda kuti itaurwe magarirwo anoitwa munyaya dzamatongerwo enyika usingapindire zvedu kuti titi tese toda kuzviendera pamberi, asi kungotarisawo zvakanaka zvatinodzidza kubva kune ivo vakaenda mberi kwedu vanonzi vakatitangira. Tiri kutarisa murume uyu anonzi Martin Luther King. Tiri kuona mashoko nekunzwa mashoko atinoverenga ezvaakaita.
Ndezvipi zvamunganongedzera pane zvamuri kubata muchiti vakaita?
Mashoko atinonzwa achinyanya kutenderera zuva rimwe nerimwe, unoona akakotwa pamwe nevanhu vanonyora panoshambadzwa mumanewspaper papi. Mashoko ake andinotaura nechiru anota have a dream. Anorota rimwe ramazuva vana vake vasingazove vari kuitwa judged nekuda kwerukanda rworuvara rweganda ravo, kana kuti vasingaitwe inonzi judge will not be judged by the color of their skin but by their content of their character. Kuchema ikoku kwaikosha kubva muna Martin Luther King.
Vanhu vodzidzei pamusoro peupenyu nekufa kwa Dr. Martin Luther King.
Naizvozvo rufu rwa Martin Luther King runotiratidza munhu akange aine upenyu hwakazvirasira pamberi pevamwe. Munhu akaurayiwa asina kutya. Munhu akafa mwoyo wake wakanga uri kuvanhu, aida kubatsira vanhu, akabatsira vazhinji kunzwisisa kukosha kweupenyu. Totizvo Martin Luther King wakanga ari murume akazadzwa nomweya waMwari kuti abatsire vanhu. Saka kana tichitarisa zuva raMartin Luther King, tinodzidza kuti uyaitimire mukutaura zvematongerwo enyika takabatana tisingatyi, uye vanotonga vasava nemwoyo unopandukira vanhu kana vasina mhirizhonga.
Avo vanga vari mufundisi wekereke yeCovenant International Church, Pastor Rebecca Makai, vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti danho reparamende rekuti vanhu vasarudze vavanoda kuti vapinde mukomishen inoona nezvezvichemo zvevanhu vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nevanodzirira nyika rakauya mushure mekunge nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatakudzwa ngadziore vakwira kudare repamusorosoro re Constitutional Court. Mutauri wedare reparamende va Jacob Mudenda vainge vanyora tsamba kuna vangadziore vachiti dare reparamende rainge risina nguva yekugadzira Zimbabwe Independent Complaints Commission nekuti vainge vaine rimwe basa rakakosha. Asi mushure mekunge vangadziore vakwira kudare repamusoro-soro reConstitutional Court iri gore rapera vamudenda vabva vashambadzira kumapepanhau kuti vose vanoda kusarudza vanopinda mucommission iyi vakasununguka kuita izvi uye vachiendesa mazita avo zvinova zvichaitwa kusvika musi wa 31 Ndira. Mazita aya anozoendeswa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadome vachapinda mucommission iyi. Vangadziore vari kumirirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKosa Mncube uye tabata vangadziore kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Danho rakanga rakamirirwa, munozviziva kuti commission iyi yakabvira kunge yainge iripo kubva kudhara tiri kuna 2020-2021 vazhinji vaiti inge iripo ine zvinyunyuto zvainofanira kunge ichigamuchira. Asi kupepuka kwaita paramende chimirirwa nemutauriri wayo vamudhenda kunoratidza kuti vanhu vanonge vakagarira basa vasinganzwisisi kukosha kwakaita makomisheni akaita seZimbabwe Independent Commission mukurarama kwedu.
Tiri kuona kuti imi manga mamboenda kumatare nenyaya iyoyi muchida kuti komisheni iyoyi igadzwe pachimboita sekuti pane matambudziko kuti izvi zvinge zvichiitwa. Mungati kuenda kumatare kwamakaita kwabatsira here?
Hongu, kuenda kumatare kwatakaita ndo kwatoita kuti paramende inge ichibudisa yatinoti iyo notice. Iyi notice ndo inoita kuti constitution yedu tichinge takatarisa section 237 inge iripo inoratidza kuti chero munhu anonominika munhu wake anozenge ari part of commission iyo inozoapendwa nemutungamiriri wenyika. Saka zvatakaita ndo zvatisika patiri pano. Ingadai tisina kunge taita zvekuenda constitutional court, dai tisina kunge takaisa mapepa iwayo, dai pasina zvinenge chaitwa. Asi hatisi kuitira inini chete, munoziziva nyaya dzakawanda dzakange dzichiitika pakati pevanhu veruzhinji nevanomirira mapurisa nevanomirira masocha. Zviri izvo zvinofanira kunge zvichitariswa ne Independent Commission, Complaints Commission.
Ko iyo nyaya yenyu yamira papi pari zvino vangadzori?
Nyaya yangu pari zvino ndo kutotanga kufamba kwataiisa. Munozviziva mapurisa akafona achikumbira kuti ange ane password neemail yekuti vange vachipinda muakaunti yangu yepafacebook. Ndikaramba nekuti ndinotenda kuti ivo vanenge vane maakaunti avo avanoshandisawo. Asi kubva ipapo, kubva musi iwoyo, hapana chatichafamba mainvestigation, hapana achaitwa, hapana achasungwa. Vakaita bhachini ndochava chiri panze. Saka kutouya kweindependent commission uku ndokutanga kufamba kwaita nyaya. Asi isusu tikada tisi kumira mumazuva anoteera tichange tichibatana nawo nemamwe mapoka ari kunze kwenyika nemamwe maparamende ari kunze kwenyika tichimataurira mamiriro akaita zvinhu nekubatwa kunoita vamiririri vevanhu munyika ino yeZimbabwe. Kana zvichiitika kwandiri, zvinhu zvinogona kuitika kune munhu umwe neumwe anenge achizvifambirawo.
Nhengo yedare reparamende vari vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vatakudzwa ngadziore avo vakambopambwawo nevanofungidzirwa kuti vasori gore rapera. Vanga vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupa izvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yaenderera mberi nhasi nekurwisa muGaza neuchadenga. Bazi rinoona nezveutano mudunhu reGaza rinoti vanhu zana nemakumi matatu vafa kubva nezuro. Israel inoti vamwe vafa varwi veHamas vashanu vange vachida kuviga zvombo zvekuirwisa. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu zviuru makumi maviri nemana zvine zana kana kuti 24,100 vafa muGaza kubva zvakatanga hondo iyi, uye vamwe vanhu zviuru makumi matanhatu kana kuti 60,000 vakuvara. MuIsrael makafa vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200 pakarwiswa nyika iyi nechikwata cheHamas musi wa7 Gumiguru gore rapera. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanopikisa muChand vari kushora danho remutungamiri wenyika iyi akabvisa hurumende nechisimba General Mahamat Idris Deby rekuda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino. General Mahamat Idris Deby vakabvuta masimba mushure mekufa kwababa vavo. Nasi muchirongwa chedu chezveutano tiri kutaura nezveongororo yakaitwa nekanzuru yeHarare inoratidza kuti munzvimbo dzayakaongorora zvibhorani makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% zvine mvura ine sewage, zvichireva kuti dai guta iri riine mvura yakakwana zvibhorani izvi zvaifanira kuvharwa sezvo zviri njodzi kuutano hwevanhu. Ongororo iyi yakaitwa kunzvimbo dzekumawirira kweguta kwakaita sekunana Highfield, Budiriro, Kuwadzana nedzimwe nzvimbo, uye kumaodzanyemba kweguta kwakaita sekuBorodale, Newlands, Headcliff, Tafara nedzimwe nzvimbo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Andinoona ndechekuti tine dambudziko hombe muHarare nokuti mhuri zhinji dziri kushandisa maboreholes iwaya kuti dziwane mvura yekunwa neyekubika chikafu. Chandinoona ndechekuti contamination iri kutaurwa iyi iri kukonzeresa kuti vanhu vaite zvirwere zvemudumbu zvinosanganisira vana cholera kana ivino na typhoid nezvimwe zvakadaro. Saka ndinoona sekuti dambudziko iri rinofanira kuitwa attended to urgently by everyone.
Pari zvino tiri kunzwa vekanzuru vacho vachiti havakwanise kuti vatima zvibhorani zvisashandiswe kana kuzviita decommission nekuti muguta hamuna mvura. Munoriona sei danho iri?
Ndinoona kuti idambudziko hombe nokuti vanhu vanofanira kunge vachiwana mvura yakachena, mvura iclean. Saka kana kanzuru isingakwanise kuva pamvura yakachena, vakwanise kungoti hachimusasamwa mvura zvachose. Chatikataura ndechekuti vachigadzirira kuti zvibhorani izvozvo zviitwe decommissioned, ngavawane nzira dzekuti vanhu vawane mvura. Vamwe vanoshandisa matengi aya makanzuro, mamwe vanoshandisa matengi kusupplya mvura kunzvimbo idzodzo dzavasingakwanise kuti vaite decommission. Kana vaya vanenge vane zvibhorani zvakaitwa condemned kana zvakanzi izvo zvine mvura isina kuchena, vanofanira kunge vari kutsvaga mvura kune dzimwe nzvimbo. Uyezve kana vashandisa mvura dzemuzvibhorani izvozvo vanofanira kumeka sure kuti mvura idzodzo dziri kubhoiliswa nokuitwa matreatments. Ndo zvimwe zvatingataura.
Saka zvii zvingaitwawo nevanhu kuti vazvidzivirire mataura nyaya yematreatments? Munhu angaitawo sei kuti mvura iitombovawo nani?
Chandingataura Blessing ndechekuti ngatiti vanhu vese vanenge vari mumaguta kana kumaruwa chaiko, mvura pari zvino hatizivi kuti yakachena ndeipi, isina kuchena ndeipi. Saka chatingakurudzira ndechekuti mvura iri kushandiswa mudzimba kuwacha, kusuka, kubika ngaibhoiriswe. uye kune mamwe chemical treatments avanokwanisa kutenga anobatsira kuti mvura iyo isati yanwiwa ngaitange yaitwa ma treatments vaya vanenge vari kuda mvura yekunwa vamwe ngavatenge inenge iri yaka treatwa zvakakwana. So ndo zvimwe zvandingakurudzira, asi the bigger solution ndeyekuti guta ringe rine mvura yakachena nguva dzose inenge ichibva mupombi. Izvi zvekuti vanhu varambe vachigadzira zvibhorani muguta handifunge kuti it's a long time solution.
Pane dambudziko rei chirwere chakaita sechekorera chikaramba chichipararira sezvatiri kuona izvi?
Dambudziko blessing nderekuti nyika tinoparara tinokwanisa kudziviririka. Seizvezvizvi mvura iri kunaya kuri kuita mafloods. Zvinoratidza kuti mvura inenge ichikukura utachiwana huchipararira mumaguta nekumarural areas. So chatinotoona ndechekuti hurumende, malocal authorities, mamwe mastakeholders akasiyana siyana vezveutano, poitazve ivo macitizens pachavo, tese tinofanira kuita an effort yekuti tive nea means kuti tigadzirise infrastructure yemunyika inosanganisira mapaipi anotipa iwo mvura. This needs to be a national health emergency because it's something preventable, but I don't think we are putting enough focus and priority to this problem.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare ku North Carolina muno mu America. Munhau dzemitambo kumakwikwi eAfrica Nations Cup, mimwe mikono yatova kana kuti iri kutatarika zviri kunzi nevamwe munongedzo wekuti mukaha pakati pezvikwata zvikuru nezvidiki uri kuvharika. Nezuro Ghana yakarohwa 2-1 neCape Verde, izvo zvaisatarisirwa nevakawanda. Uyewo pane mumwe mutambo watambwa nhasi, Senegal yarohwa Gambia 3-0. Mkuzea nezvemitambo yeAfcon iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muongororo zvemitambo Tandazani Zimbwa.
Ndemaonero angu kutanga kwakaita mutambo mari mwezuro takaona chikwata cheIvory Coast icho chinova ndokuri kutambirwa mitambo yeNations Cup chichikunda chikwata cheGabon. Izvo zvoratidza nguva dzakawanda chikwata chikunenge kuchitambirwa mitambo iyi ndicho chinovhura, uye nguva dzakawanda zvikwata izvi zvinowanzonetsa zvichinosvika tongoti kumasemifinals kana iko kumafinals choka chabudirira kutora mukombe. Saka nacho chikwata cheICOS chakatarisirwa kuti pamwe chichanosvika ikoko kumasemifinals kana kumafinals. Pano mutambo wakanakidza zvikuru, mutambo weCape Verde payakasangana nechikwata cheGhana. Ndotenda vakawanda vanga vakatarisira kuti chikwata cheGhana chichabudiririra, asi Cape Verde yakazogona kunda chikwata cheGhana nezvibodzwa zviviri.
Iko kuendawo mberi, munoona sekuti zvikwata zvichazosvika kumusoro-soro ndezvipi muchitarisa matambiro azviri kuita?
Kune chikwata cheSenegal chinova ndicho chakatora mukombe uyu pakaitwa makwikwi last makwikwi eNations Cup. Ndo chine vakomana vakaita Sana Sadio Mane vakawanda vakatarisira kuti ndicho pamwe chingagona kuti chisimudza mukombe uyu. Asi takaona nezuro vamwewo vanenge vakatarisirwa pamakwikwi yese chikwata chakaita seEgypt vakawanda vanenge vakatarisira kuti chingangogona kubudirira chichitakura mukombe. Asi takaona chichikwikwidzana neMozambique chikazongodzora mutambo wakunopera.
Kwenyiwo seZimbabwe sei musirikowo ikoko kumitambo yakadai iyi?
Ine hangu neumbo hwangu ndinoziva kuti vatambi tinavo takakomborerwa Mwari vakatipa vatambi vanogona. Chinongotinetsa pamutambo wedu wenhapo ndeavo vanotungamira mutambo. Tikagadzirisa ipapo hapana chatingakonewa, uye nemagadziriro anoitwa kusati kwanotambwa ini ndine chokwadi kuti tingasvika kuti nokuti vatambi tinavo.
Tinotenda Tandazani Zimbwa achitaura naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri tasvika kumagumo echirongwa chino, musaka kanoti palive talk tichange tichitaura nezvemakwikwi ekuAfcon. Nokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.